Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey nomi sore nhau dzedu dzanhasi chitatu chivabvu 8 2019. Dare repamusoro High Court nhasi rapa mutongo wekuti kudomwa kwemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa kwaisava pamutemo uye sarudzo dzeExtraordinary Congress dzinofanirwa kuitwa mukati megore. Asi bato reMDC rinoti richakwira kubato repamusoro-soro reSupreme Court sezvo risiri kutambira mutongo uyu richiti zviri kuda kunzi zviitwe hazvikwanisike. Vanhu muSouth Africa vovhota nhasi vakawanda vachitarisira kuti bato reANC richakunda kunyangwe zvaro mapato EFF neDA achitarisirwa kukwikwidza zvine mutsindo. Vatori venhau vanoti hurumende haina zvairi kuita kuedza kuvandudza mitemo yezvevatori venhau. Asi gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti mitemo iri kuvandudzwa. Muchirongwa cheDiaspora Forum paLiveTalk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yesarudzo dzekuSouth Africa uye zvinoreva mutongo wedare repamusoro peutungamiri weMDC. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.